manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri. Tinosangana maneru anasi uri musi wemugovera zvita 16/2017. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongresi yeZANU-PF yechimbi-chimbi yakaitwa neZuro muHarare. Musangano waitirwa kuBulawayo unoudzwa kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chawedzurwa nemasvondo matanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano wekongresi yechimbi-chimbi wakaitwa neZuro muHarare apo vaEmerson Mnangagwa vakadomwa kuti vakwikwidze vakamirira bato iri musarudzo dzegore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wekudema kumaruwa ekwaSeke, amai Rejoice Kudare, vati hapana chinobatika chavakaona kubva pakongresi yeZANU-PF iyi.
Pane musangano wakaitika weZANU-PF neZuro. Tikutongoona kuti zvakangofanana nekuti vari kuchotisungirira zvakatonyanya. Nekuti munhu wavaisa munhu wekutongo chakanga ari kutogara ari rongoripo kudhara. Ende achangoramba achingotibata zvinhu zvakangoma semabatiro achaitwa pakutanga.
Vaimbova nhengo yeparamende yaimirira St. Mary's, avo vave kushanda nesangano rechitungweza nemanyame Residents Association, vamavhelas kumalo, vanoti chakabuda chete pamusangano uyu kusimbaradza kubvutirwa kwakaitwa vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe masimba zvitevera kupindira kwakaitwa nevari muchiuto munyaya dzezvematongerwo enyika.
Ini paya pakongresi hapana chakataurika. Nyaya hombe yaivepo ndeyekuindosa kuu yakaitwa nemasoja kuti vamunangagwa pari zvino vaendoswa through a congress kuti vati vapresidendi weZANU-PF, nekuti zvezviitika kumasure kuvenge vaita simba rekubvuta nechisimba vabvuta vachishandisa mauto.
Mumwe mugari wemuchitungwiza vagarikai Chinyemba vatiwa havaone sarudzo dzichiitwa zviri pachena pakatariswa mapindiro akaita vamunangagwa muhofisi.
Apa pana zvombozviitwa zvepachena nekuti munangagwa pinda vakaita vakatopinda zviri zvekutopinzwa neputi negidi chaiyo. Dai vakaita kuti kuvhoterwa dhavisi dzaifungidzirwa kuti apa zvoitwa zvine zviri pajekere.
Vakumalo vatiwo havaone vamunangagwa vachikwanisa kugadzirisa mutemo inobata sarudzo pamberi pesarudzo dzegore rinouya vachivimbiso yavakaita neZuro yekuti sarudzo dzichange dzakachena kwaingove kutaura chete.
Tikatarisa ivo vamunangagwa vaapresident avo ndovenge vari Minister of Justice kwemakore kubva 2013, zvakare vari vice president, ndiye munhu aikwanisa kuti vafambise nyaya yemareforms as head zvakare wegovernment business in parliament. Ndiye munhu aifanira kufambisa basa irori remareforms kuti anga achiitika realignment of laws zvichiitika, asi havana kukwanisa kuzviita panguva iyoyo vari Minister of Justice zvakare vari vice president. Saka kuzoti vazviite izvozvi vaapresident handioni zvichibuda.
Amai Kudare vanoti kunyange vamunangagwa nebato ravo vachiti vari kuda kurwisana neuori pamwe nekuti mari iwanikwe kumabhanga uku kwaive kuzora mafuta pamiromo yedatya.
Panyaya dzeupfumi hapana chavanotombokwanisa kubudisa, hapana kana chimwe chete, nekuti vakambotanga kutadza pekutanga. Upfumi uyu pahwakatongofa ivo vakanga vatoripo. Saka kuti tiri pava vanokwanisa kunge vachisimudzira upfumi hwacho hapana kwavanombokwanisa kusimudzira. Vangatowedzere kutoba pane kuti upfumi hwemunyika muno.
zvichakadai nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vanowo madzima vanoti kudomwa kwakaitwa mai opa muchinguri kashiri sasa chigaro wezano PF pamwe nekudomwa kwakaitwa vaobet mpofu semunyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa mubato iri kwave kusiya mukuru wemauto vakonstantino chiwenga navakembo mohadhi vaine mukana wakakura wekuitwa vatevedzeri vavamunangagwa mubato pamwe nemuhurumende
mafungiro andiri kuita nemaonero andiri kuita pasarudzo dzakabuda kukongresi chidzimbo chakapiwa comrade opamuchinguri naobert mpofu simba rakapiwa rakanyanya zvikuru zvekuti even tarisiro yekunzi vave ivo vanotevedzera mutungamiri wenyika Emmerson Mnangagwa ari very high totarisa zvakare rimwe divi tina vakembo mahadhi navachiwenga vane mukana mukana wavo uripo ende zviri pachena zvakare kuti vanokwanisa kudomwa
vamunangagwa vanoti vachazivisa kuti vatevedzeri vavo ndivanani mumazuva mashoma ari kutevera ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza ndini Thomas chiri pasi
vanorwira kodzero dzevanhu vanoti Congress yakaitwa nezanu PF haina zvizhinji zvekuyemura sezvo mubato iri muchire makakatanwa vanotiwo havasi kufara kuti mauto ari kubuda pachena kuti achange achitsigira ZANU PF musarudzo mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti hazvifadzi kuona munhu akaita semukuru wemauto vaConstantino Chiwenga nevamwe vakuru vechiuto vari pakongresi yebato sezvo mauto achifanirwa kunge achimirira munhu wese munyika
bandiko rinobatwa nevechiuto raanyanya kukwiridzirwa pasi pezanu PF inotungamirwa navamunangagwa saka iko zvino tichienda mberi zviri pachena kuti mauto akabata chikamu chikuru nevaimbova vari kuverusurumuko mavo veterans ndo vakanyanya kukwidziridzwa
pane chamunoona here chinogona kubatsira vanhu kana kuti pane zviri kurongwa zviri nani
mashoko emutungamiri wezanu PF vaEmmerson Mnangagwa ekuti nyika yeZimbabwe inoenda kusarudzo gore rinouya mashoko akanaka asi chakanyanyokosha ndechekuti sarudzo idzodzo dzinge dziri sarudzo dzakanaka dzisina dziri zhonga uyezve sina kuti mauto anopindira uyezve mamashoko asina kunyanya kufadza akabuda pamusangano wezanu PF mukuru wakaitwa muHarare ndeyekuti vamutsvangwa vaiita sekuti vanoti ivo pakuenda kusarudzo kuchange kuine kubatana nekudyidzana pakati pemusangano wezanu PF nemauto eZimbabwe vachiita kuti vatsvake kuti zanu PF ikunde musarudzo mashoko iwawo haana kunaka zvachose
chii chamunoona pamashoko iwayo
izvi hazvina kunaka ukama huripo pakati pezanu PF nemauto ukama husina kunaka zvichata ramangwana
munoona chinyi pane zviri kuitika kuANC zvingadaukira kuZimbabwe
pane mutsauko mukuru kwazvo nemukaha pane pakati pemusangano mukuru weANC uri kuitwa kuno kusouth africa nezvatakaona kuZimbabwe nekuti pamusangano mukuru weANC uri kuitwa sarudzo dzekuti gani achatora matombo kubva kuna vazuma zvichienda mberi hatina kumboona vechiuto kana vatungamiri vemauto vachisvikapo
pavanhu vari kukwikwidza muANC wamunoona kuti angaite nani kuZimbabwe ndiani
panoti nese asi maonero atinozviita pavaviri vari kutungamira pari zvino pana mai Nkosazana Dlamini Zuma namutevedzeri wenyika vaCyril Ramaphosa tinoona sekuti vaRamaphosa vanogona kubatsira kuitira kuti zvive nane paukama hweZimbabwe neSouth Africa nekuti kana tichitondera mai Nkosazana Dlamini Zuma ndo vainge vari kuta rezvekunze kwenyika panguva iyo vambeki vaitungamira nhaurirano kuna 2008 kuZimbabwe basa ravo hatina kufadzwa naro maitiro avaiita
mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vari parunari kuJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7 Apo matunu matatu emete belelendi achiri iyo anevanu wa shoma panevanu wanyoresa kufota munyika mose kusika parizino. MDC Alliance inoti chirongwa chokunyoresa vanhu kuti vagokwanisa kuvhota chichawedzerwa mazuva. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yekusave nemagwaro ekuzvarwa ndechimwe chezviri kubuda sezvikonzero zviri kunyanya kuvhiringidza vanhu kuti vasakwanisa kunyoresa kuvhota. Izvi zvabuda pamusangano wekuzeya chirongwa cheBVR waitwa pakati pevagari nemamwe mapato anopikisa muBulawayo nhasi. Vachitaura pamusangano uyu, munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Monzura vazivisa kuti mapato matatu ane nhengo dziri muparamende anoti bato riri kutonga reZANU-PF pamwe nemapato maviri eMDC neMDCT vakabvumirana pamusangano wavakaita neZimbabwe Electoral Commission muHarare neZuro kuti chirongwa chekunyoresa chiwedzerwe nemavhiki matanhatu. Vamonzora vabvuma kuStudio 7 kuti matunhu eMatabeleland nyaya yekuti vanhu vakawanda vana magwaro ekuzvarwa nawo nekuda kwenyaya yegukura hundi ndechimwe chezvikonzero zvikuru zviri kuita kuti vanhu vakawanda vatadze kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
Takaona kuti vanhu vekumatebelele North, Matebelele South neBulawayo ndivo vakava vashomasa munyika muno. Saka takabvumirana kuti voter registration yaku extendwa ne 6 weeks. Asi chimwe chinhu chikuru kuru chinonetsa Matebelele inyaya yekuti vanhu havana zvitupa, havana mabirth certificate. Saka takapa chikumbiro zvakare chakabvumiwa chekuti munhu wese anofanira kupiwa zvakare mabirth certificate iwayo.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuZek panyaya yekuwedzerwa kwemazuva kuchirongwa cheBVR. Vamwe vanhu vange vari pamusangano uyu vati chimwe chezvikonzero zviri kuita kuti vanhu vasade kunyoresa kuvhota inyaya yekusave neruzivo rwakakwana pamusoro pekuvhota nezvakwakakoshera. Mumwe wevane maonero aya mugari wemuBulawayo amai Anastasia Moyo vati vemapato ezvematongerwo enyika kunyanya anopikisa hapana zvavari kuita mukudzidzisa vanhu nezvekuvhota.
Hongu tinozviziva kuti ibasa reZEC kudzidzisa vanhu kuti vaende kunoregister kuvhota, asi mapolitical parties vanofanira kuita maprograms ekudzidzisa vanhu kuti vaende kunoregister kuvhota.
Muzvare Annette Moyo vati vanobvuma zvikonzero zviri kupiwa sezvimwe zvezviri kutadzisa vanhu kuti vanyorese kuvhota, asi vati semaonero avo chimwe chikonzero chikuru chiri kuita kuti vanhu vatadze kuda kunyoresa inyaya yekuti havachina chivimbo nevanhu vavanosarudza sevatungamiri nekuti havana shanduko yavanounza muupenyu hwavo.
Ichokwadi kuti vanhu vari kutadza kuregister kuvhota nemareasons akawanda. Ukatarisa vanhu vakadzingwa, almost 75,000 people vadzingwa so far kubva pakatanga the blitz kusvika nhasi, vachidzingirwa kunzi maid yavo asi kunyatsokuoneka, havana maproof of residence, havana zvinhu zvakadaro daro. Mareasons echokwadi iwayo, but mareasons ari kudzingisa vanhu vatosimuka kuenda kunoregister. Asi vasiri kusimuka kuenda kunoregister, inini mafonero angu ndekuti vane nguva yakawanda vachivhotera vatungamiriri vasingavapi shanduko yavanotarisira.
Vamwewo vange vari pamusangano uyu varatidza kushushikana kwavo nekupindira kwevechiuto mune zvematongerwo enyika vachiti havana chivimbo chekuti kunyange vakavhota vechiuto ava vachatambira zvinenge zvabuda. Vamonzora vabvuma kuti vanhu vane chikonzero chekutyira kuti ruoko rwevechiuto runogona kuramba rune chekuita nezvematongerwo enyika, vakati ndicho chimwe chezvikonzero chiri kuita kuti bato ravo rirambe richitaurira pasi rose kuti munyika munofanirwa kuva nesarudzo dzakachena.
Tine zvinhu zvina zvatakaendesa kunze kwenyika nemuno kuhurumende takaendesa zvakare. Chekutanga ndechekuti toda sarudzo dzakachena. Chechipiri ndechekuti tinoda kuti mhirizhonga yese nekutyidzirana kupere. Chechitatu ndechekuti masoja haafani kunge aine chekuita nesarudzo. Chechina ndechekuti United Nations ndiyo inofanira kusupervisa maelections a2018.
Mutauri webato reZAPU vaipitule Maposa vabvumawo kuti nyaya yevechiuto inokwanisa kuita kuti vanhu vasade kuvhota vachityira kuti vechiuto vanopindira, asi vati zviri kumhuri yeZimbabwe kuti vakwanise kuzvimirira pachavo varwire kodzero dzavo.
Kana takatarisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe iko zvino, vanhu vangava nechokutyira kuti maybe vanhu vemilitary vachainfluenza election process nemaresults ayo.
Musangano wanhasi wange wakarongwa nevesangano reWomen's Institute for Leadership Development. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Tanonoka Wande. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzine maonero akasiyana pane zvakaitika kuCongress yeZANU-PF nezuro. Bato reZANU-PF pacharo rinoti Congress iyi yakafamba zvakanaka chose, asi MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai inoti zvakabuda kuCongress iyi zvinoratidza kuti bato iri ratsemuka zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo dzeGeneration 40 dzakaita savaJonathan Moyo, vaIgnatius Chombo, vakudzanai Chipanga, Muzvare Mandi Chimene, amai Grace Mugabe nevamwe. Mukuzeya nyaya iyi, Rachoto weStudio 7 aita hurukuro nechipanga mazano mubato reZANU-PF vagadzira churumhanzu pamwe nomutauriri weMDCT vaObed Gutu. Totanga nokunzwa kuna vachurumhanzu.
Hazvionekwi neZANU-PF kuti yakabudirira, zvinoonekwa nepasi rose including vaMDC vanavaGutu kuti zvinhu zvakabudirira zvinomutsindo zvikanyatsofamba zvakanaka pasina kutukana. This time it was muchitetere guva yemvura yegumi.
VaGutu munoti kudii nemashoko arutarwa navachirumhanzu?
Iyo Kongresi kana kuti extraordinary Congress yeZANU yaingotaridzwa kuti ingori hayozve extraordinary Congress yefashion imwe chete yeZANU. Nokufara kwaComrade Rumanzu vanenge vela costa farira yacho inenge yechigarve. Isu seMDC hatina zvakawanda zvatingataura hedu, tongoti ZANU yagara yakapatsanukaka. Tinoziva kuti inoita zvemafaction. Pari zvino kune faction yela cost ndo yakatora pawa vachibatsirwa nemauto vatandanisa G40. Saka zvotongoreva kuti ZANU yakatsemukana pakati chaipo. Avo veG40 vose vakadzingwa, tanga tiverenga tichinzwa kuti havana Muzembe vadzingwa, vana Jasikwere wadzingwa, vana Chombo wadzingwa, vana Jonathan Moyo wadzingwa, vana Zvava wadzingwa. Zvongoreva kuti faction imwe yabva yatiyo ndo yapa nyanga yatandanisa imwe faction. Hazvo havaki izvo.
Ndodzokera kwamuri vachirumhanzi, mungatipo maonero enyu.
Maonero avagutuka, maonero avo hagoni kunzi akaita sei. Ndomunga muzoona kuti ndiyo yoga chete pati pano pasi pedenga ina mavice president matatu andiri kuziva. Zvinongoreva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, nokuti zvinonzi izvo vatsvangiraika vakungoita chigutu ivo vaGutu ava ndovokwa Gutu vatsvangirai Mukaranga ozova kunzi ari kuManicaland vachamisa zvimwe chete. Saka hakuna zvazvinoreva. Anyway, vabiti zvimwe chete ivo umwe wavo ndianizvi injiniya uyu Mhonzo zvimwe chete vanongova vanhu vezhira imwe chete. Saka ifekisheni yavovo yamakaranda yavakafoma. Saka izvozvo anyway hazvine zvazvazvo zvatingataura zvino. But chiripo ndechekuti why vaGutu vataura mumashoko akaita saya ndokuti zvinhu zvinonyadzisa. You know, choto kuti umwe wavo anova vice president vachamisa kuti vangauya kuAmerica voti hai warambai muchitishunya maZimbabwe zvikusika zvinhu zvedu zvanaka vachiti zvinonaka kunani zvichinakira maamerican zvechowa sokutaura kwakaita president nezuro kuti maelections ngavepo ngakuve nerunyararo. There is no opposition to talk about and zvechowa hakuna
vagutu pindura izviri kutaurwa navachirumanzu.
Ah, zviruta rwana achirumanzu tingagotiwo vangati chiwo komre chirumanzu muna wana wamukana wakuenda panhepfemiro yavanhu yestudio 7 varenge vachida kungohwikwavo vongoti regai ndingotaura nezvimwe zvisina nematuro. Nyaya iripo ndeyekuti isu MDC ndomuka ndakabuda pachena ndikatombotaura mazuva maviri matatu apera ndiri pamhepo iyoyi nepenyiro yestudio 7 ndichitaura kuti MDC hatishedzeri masanction, hapana akamboshedzera masanction. Ndoda kuti nditirei kana wandipawo nhasi ndidzokorore mashoko iwawo zvekare, isu tiri bato revana vezimbabwe, muchirungu rinonzi home grown political party, tinorwira zvido zvevana vezimbabwe, tinogara muno muzimbabwe. Hazvipi zvakaita kuti tingati toshedzera zvirango zvokuti upenyu hwavana vezimbabwe huome, hatitombofi takazviita izvozvo. Ndisingazivi kuti comrade Gadzira zvaanotaura zvokuti masanctions akashedzerwa akazvinzwa kupi, yangova propaganda inotaurwa nevamwe vanhu vemuzana. Asi mukateerera zvakataurwa zvakambotaurwa kunzi roverai masanctions pazimbabwe, kwete.
Vachirumanzu, tinokupai mukana kuti mupindure zvataurwa navagutu.
Vagutu munhu mukuru, iloya, asika sedanozvira maloya zvevanhu vanonyepa vachida kupunyumuka mumbosva dzavo. Izvozvo hazvi zvinozikamwa pasi rose kuti ndobasa ramaloya. Iye zvino shuwashuwa ndiudze kuti mari MDC yakaiwana kupi yokuti vachamisa vandotaura nemakurukota okuamerica vachitaura chinyi pamusoro pei? Regai ndidzokodzere kumhuri yezimbabwe sokuti MDC inorarama nokugwadziwa kwamazimbabwe. Ndosaka vadiki, ndosaka vachamisa, ndosaka vamazinga vakasumuka kundoona makurukota ehurumende yeamerica kuti redway zvinhu hazvisina kutimirira zvakanaka. Zanupiefuiya yakuuya negarwe navamunangagwa vanoziva kutonga jekerere. Shuwa shuwa takuzorudza maelections aya, dei mamboti mazimbabwenzi vambogwadziwa zvokuti dhu, vakagwadziwa ka ndokuti tigona relevant.
Vamunangagwa nezuro vakati ivo vachaita kuti zvomunyika munge mine mari. Mari iri kubva kupi?
Mari ichabva kuna vanhu avo vanoda kuinvesta muno muzimbabwe, vanoandastenda zvido zvedu namaspiration edu okuti isusu as a nation, as an independent nation, we want to carve our own niche pachirungu. Toda kuti tibudise unyanzvi humbiri hwedu pasina udzvanyi hunobva from rich or poor countries or powerful or weak countries. Ndo chete zvaita baba munanga kuti aiwa zvokuita kuti nyika inobudirire tinazvo.
Vagutu, munoona dambudziko remari iri richigadziriswa?
Rei uko kungotaura, hanzi muchiona tine expression yokuti muromo hauzarirwi nerwizi. Nokuti ukaona zviri kuitika munyika yemanje, rei tiri muno munyika vamunangagwa vauda kutosvika mwedzi vapinda pahofisi hopuresident, ukaona kunetsa kwavakuita zvinhu kunyanyanyanyanyaya yemari zvatovawe. Vanhu pari zvino vakutopiwa, vamwe vanopiwa $10 kana waita urombo rakanaka unopiwa $20 yemabhondi coin mumabhengi. Mabhengi achatokwanisi kupa munhu mari inopfuura $20 yemabhondi coin. Zvototaridza izvo kuti zvaakutoshatisisa kupfuura zvazvanga zviri mazuva aRobert Mugabe.
Avo vanga vari mutauriri weMDCT vaObed Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Manzwi avo zvakare kubva kuchipangamazano mubato reZANU-PF vagadzira chirumanzu vachitaura vari parunhare vari muHarare. chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica muzvare Sandra Denenga vanoti vari kufara nezvakabuda muCongress yeZANU PF zvikuru kupiridzirwa kwakaitwa vanhukadzi mubato iri. Vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti munhukadzi apiwewo chinzvimbo chomuteveri wemutungamiri wenyika. Ngati nzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Ndakaona zvangu kuti vanhu vakanga vari very organized and handifunga kuti pane masurprises akanyanyisisa akabuda ipapo.
Takatarisa kusimukira kwemadzimai munyika yese sekuti ZANU PF ndio bato riri kutonga. Munozviona sei kuti madzimai akasimudzirwawo pakaiswa chair person wechidzimai?
Ini ndakazvikudza izvozvo because munhu wavakachuza kuti aite chairperson is a woman who has been working within the party and government from probably the time yanga ari mwana mudiki from history yake yatoziya. And I believe that she has earned it, and I think it's a good message to kune madzimai ese echizimbabwe vechidiki nevechikuru zvese.
Ko mahunga hunga anga achitenderera madzimai achibatana maoko kuti vatsigire nhau yekuti mumwe wemavice presidents ange ari mudzimai, munoona zvichaitika here sekuti madzimai vana mai muchinguri vatoiswa mune zvimwe zvigaro zvatingati zvepamusorosoro kare?
Zvingangoitike kuti pamwe vanogona kuti zvakatopa umwe mukadzi position yakakura kudai mavice president apasina nzvimbo yemukadzi. Zvinogona kuitika because imwe nyaya inoitika pati ndeyekuti one of the vice presidents maererano neunity accord anofanira kunge ari wekuzapa.
Semudzimaiwo anoshanda zvakasimba, tarisiro yenyu ndeyei pamusoro pematongerwo ezvenyika nekuenda mberi kweZimbabwe?
Tarisiro yangu inini ndeyekuti I think vanhu vese veZimbabwe want prosperity, they want peace and prosperity. Takabatana and the president vakaemphasisa ndemwe nyaya yakabuda paconference yandakabatawo zvangu pane zvimwe zvinhu zvandakanzwa president vakaemphasisa nyaya yekubatana. Saka ndiri kutarisira zvangu kuti as we go forward tichanzwa mamapartiswo achiitawo maconference avo, tichada kutarisirawo mamapartis achisumudzirawo madzimai saizvozvo, and tioda kutarisira kuti maelections edu ari kuuya ange ari very harmonized, peaceful, and vanhu vachikwanisa kunge vaine runyararo nekufila kuti vanokwanisa kuchuza mutungamiri wavo vasingatye. Ndo nyaya yatisingangotarisa.
Avo vange vari muzvare Sandra Dinenga vachitaura vari kuVirginia kuno kuAmerica naEvans Zininga weStudio 7. Mumanzi waThomas Mapfumo uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Veruzhinji vanoti hapana chine kumeso chakabuda mumusangano weCongress yeZANU PF yeChimbi Chimbi wakaitwa nezuro muHarare. Musangano waitirwa kuBulawayo unoudzwa kuti chirongwa chekunyoresa kuvhota chawedzerwa nemasvondo matanhatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti mutange muinesu zvekare manheru anhasi na7pm apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6am na2pm. Tizivisei nokutitumira tambambozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chino kubva pachatanga, munokwanisa kuchinzwa pawebsite yedu www.voashona.com. Anokuonekane mufaro ndini wenyu Tanono Kawande ndiri mu Washington DC.